Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 14 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Vaisimudza nyaya dzakawanda dzakasiyana siyana vachivheneka maringe nenguva yesarudzo dzatiri kupinda idzi. Inyaya dzaipaugwamo tinodziziva tose dzavacho dzidzikala avo.
Gurukota reBritain rezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoti hurumende yavo iri kutaura nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa pamusoro pemamiriro akaita zvino muZimbabwe.
Iniwo ndawana kucherechedzwa pabasa randakaita kwemakore 20 vaya kudzivirira mhirizhonga, kubatsira vanorarama vari mumhirizhonga, asi kunyanya pedza dambudziko rekuroorwa, kuroodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera.
Masangano eAfrican Union neUnited Nations anoremekedza chizvarwa cheZimbabwe amai Nyaradzai Gumbotsvanda mubasa ravanoita mukurwira nekuchengetedza kodzero dzevanhukadzi muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota reBritain rezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoonavo nezvecommonwealth nebudiriro Lord Hafned vekuWimbledon vaTariq Mahmoud Ahmad vakavimbisa dare reparamende reHouse of Lords svondo rapera kuti hurumende yeBritain ichaita zvese zvainogona kucherechedza mamiriro akaita zvino munyika yeZimbabwe maererano nemamiriro enyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vachiti mwedzi wapera hurumende yeBritain yakataura navamunangagwa nezvenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Vakabatavo nyaya yebhiri remutemo unobata masangano akazvimirira kusungwa kwenhengo yeparamende yeTriple C vaJobsicala, avo vapfuudza gore vari mujeri vachinyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, uye nyaya yevana vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira pamusoro pekusungwa kwavasikala, uyewo nyaya yechikumbiro cheZimbabwe chokudzokera mumubatanidzwa weCommonwealth. Britain inoti ichatsigira chikumbiro cheZimbabwe kuti kuCommonwealth kana Zimbabwe ikaratidza kuti yave kucherechedza kodzero dzevanhu uye ikaratidza kuti sarudzo dzegore rino dzichafamba zvakanaka pachena uye pachekerere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zinga abata murwiri wekodzero dzevanhu akange ari mudare reparamende yeBritain avo apo nyaya idzi dzaikurukurwa vamakomborero aruzivishe kuti tinzwe zvizhinji.
Boka reall party parliamentary group on Zimbabwe iyo inotungamirirwa naLord Johnny Oates nenhengo dzavo dzakaita sana Baroness Gogoi nevamwe vaisimudza nyaya dzakawanda dzakasiyana siyana vachivheneka maringe nenguva yesarudzo dzatiri kupinda idzi. Inyaya dzaipaugwamo tinodziziva tose dzavacho dzidzikala avo vapfuura gore vari mutirongo vachitambudzwa mushungwa nesanupf. Toita kune avo vadzidzi vekuzinhasu vasara vari vashanu zvaitsva panguva ino vavarimo mutirongo vava nezuva rinodarika 40 ende mhosva yavakapara hapana.
Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichidzokororwa imo munyika macho zvakambomira sei?
Mumiriro wakaita sarudzo specially takatarisa voters roll uye nekurambidzwa kuungana kuita marali kuri kuitwa bato guru iyo rukukiza musarudzo resistance coalition for change izvi zvatinozoona zvikino ikutanga kwayo mapusa aizonyora tsamba vachinyorera mwawo kuti vanhu ngavapfunzwe kuita marali asi tinoona sekuti panguva kupindura zvavanga wanza zvitaura kuti vakatarisiwa nokuti zvikona mamwe marari akuramba achirambidzwa asi chimwewo chakaitika panyaya dzakataukwa muhouse of lords inyaya yevoters roll tinoona kuti Zimbabwe electoral commission yakazopawo mapato mamwe ari kukukidza nezanupf akazopawo voters roll
pabatwawo nyaya dzekudzokera kwezimbabwe mucommonwealth zvii zvakabuda panyaya iyi
chinhu chikuru chakanyanya kubudiswa apapa ndechekuti Zimbabwe iri kukumbira kudzokera mucommonwealth Zimbabwe yakabuda ikava mucommonwealth yakabuda vamugabe ndovayabudisa zanupf asi iko zvino zanupf yavakuda kudzoka futi hurumende yavo kuti yavuda kudzoka mucommonwealth yezanupf izvi tokangona munangagwa saka pane zvinhano zvavakanzi vanofanirwa kutora zvinoratidza kuti vachinja mufambiro wavo uyo unova wakaipa mufambiro wavo kupunyukidza kodzero dzeruzhinji mufambiro wavo unova uyo wekusvasvanga matongerwo akanaka ayo anotarisirwa kuti muhurumende dziri muboka recommonwealth dzinge dzitevedzerawo mutemo uye nemutongero wakanaka nekutungamira kwakanaka kuri pajekerere kunoita kuti zvinhu zvifambire vanhu vese nezvavari kuita izvi zvakatipagwa seizvo zvinhu zvinoratidza kuti hurumende yezimbabwe ichitungamirwa nezanupf pari zvino iri kutadza kutevedzera zviri kudiwa iri kutadza kutevedzera kodzero dzevanhu zvinova zvinokwanisa kuzovakanganisa pane chikumbiro chavo nekuti tikatarisa pakapesa kugara paramende muunited kingdom pakataugwa nyaya iyi vakataura zviri pachena kuti hurumende yeunited kingdom ichange ichishandisa sarudzo dzemuzimbabwe kuti vaone kuti zimbabwe yakodzera here kuti dzokere mucommonwealth ichange ichishandisa chigo chaitwa sarudzo idzi kuti hurumende hainge ichiita bongozozo here hainge ichiita mirishonga here uye sarudzo idzi chaitiwa zviri pajekerere uye zvakaenzanirana vanhu vese here zvichange zvichishandiswa kutarisa kuti yakodzera yekudzokera mucommonwealth
imiwo semunhu anga arimo mudareri nyaya idzi dzichikurukurwa munoona paine chiedza here kumberi makatarisa zvavaitaura nezviri kuitika muzimbabwe
panofanira kungotevedzerwa zviri pamutemo wezimbabwe constitution nokuti rikatevedzerwa hapana munhu anowanikwa achigariswa mutirongo asina mhosva rikatevedzerwa vasikala vangadai vasiri mutirongo mavari vachigara kwavatipfuura kugore varimo vangari fume vangadai vasiri mutirongo vakatongwa nemhosva isipo mumutemo wezimbabwe vangadai vari pano avo vemutokers republic 9 vari mutirongo vari kuyuvira vari mutirongo vangadai vasina kutongwa nekuti hapana mhosva yavakaita vangadai vari panze avo vana vechidikiresi nhasu vangadei futi vari pasi nekuti mhosva yavo yavari kupomekwa zvikanzovawanikwa vane mhosva futi haisi mhosva yekuti vanhu vangatosungwa kuswa mujeri kumbiro remutemo rikatevedzerwa zimbabwe inodzokera mucommonwealth
murwiri wekodzero dzavanhu akange ari mudare rehouse of lords kubritain nyaya yezimbabwe ichikurukurwa vamakomborero aruzivishe vari parunare kulondon kubritain naevans zininga westudio 7 murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana uye ari mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust uyezve vaimbove munyarikani anomirira sangano reAfrican Union mukurwisa kurodzwa kwevana vasati vabva zera amai Nyaradzai Gumbonzvanda vanoti vari kufara neruremekedzo rwavapiwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhukadzi muAfrica African Union neUnited Nations pamusangano wakaitwa muNairobi, Kenya svondo rino amai Gumbonzvanda vanoshanda kumaruwa ekwaMurehwa uko vari kuedza kupedza kurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera ngatinzwei hurukuro yaitwa naMaflas musanganya uye weStudio 7 naamai Gumbonzvanda nezvenyaya iyi
mazuva maviri tanga tiri muNairobi muno muKenya panga pachipembererwa makore makumi maviri echisungo chakaitwa nenyika dzese dzemuAfrica chekusomudzira kodzero dzevanhukadzi inonzi Maputo Protocol. Takanga ndiripo pakaumbwa chisungo ichi cheMaputo Protocol makore makumi maviri adarika.
Ruremekedzo ramapiwa iri nderwei?
Nhasi tazowanawo kupiwa nekupembererwa nekurekognaiziwa semadzimai 20 vanga vari kufambisa kodzero dzevanhukadzi muAfrica. Iniwo ndawana kucherechedzwa pabasa randakaita kwemakore 20 vaya kudzivirira mhirizhonga, kubatsira vanorarama vari mumhirizhonga, asi kunyanya pedza dambudziko rekuroorwa, kuroodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera. Ndinoda kutenda nyika dzese dzemuAfrica, vanhu vose kunyanya vekumaruva vanoshanda nguva dzakaoma zvinhu zvakaomesesa kuti tirarame murunyararo tisina mhirizhonga.
Zvii zvamungakurudzirewo madzimai nyanya vari kuwanikwa ivo vachirwira kodzero dzemadzimai nevanasikana vari kuroodzwa vasati vabva zera, uyezve mamwewo madzimai vari kutarisana nemhirizhonga?
Ndinokurudzira kuti senyika, senharaunda, semhuri, sevanhu tinokwanisa kupedza iri dambudziko remhirizhonga, kunyanya kupedza kuroorwa kwevana vasati vasvika zera. Ndinoti kutenda kukuru kwamuri mhuri yese yeAfrica nekucherechedza mabasa atanga tiri kuita, nekutenda vose vandinoshanda navo kusanganisira kuRosaria Memorial Trust.
Avo vanga vari amai Nyaradzai Kumbonzanda, mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNairobi kuKenya. Sangano rinomirira vadzidzi rezinasu nezuro rakaparura chirongwa chinonzi Go Vote. Chirongwa ichi chakanangana nekuunganidza vechidiki kuti vaende kunovhota musi wa23 Nyamavhuvhu. Zinasu inoti maererano neongororo yavakaita, vechidiki vakawanda vanonyoresa kuvhota asi havazoende kunovhota pazuva rekuvhota. Ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati paBoris Muguti naEvans Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheGo Vote chirongwa chiri kuuya chiri bandiko rekambeini yatakaloncha gore richingotanga, yatakati reclaiming the students, the dignity of students through the ballot, hashtag students vote. Nokudaro iri rabanduko, Go Vote iri kuuya iri bandiko rekambeini iyoyo yakakura, asi taakunangana nekukurudzira kuti vanhu vacho vakarejista kuvhota pataikurudzira vechidiki nevadzidzi vezvikoro zvekumusoro mastudents kuti varejiste kuvhota vachiende vanovhote musi wa23 August. Nekuti dambudziko ratakambenge tichiita tichiraswa kumaelections apfuura, mareports nemaresearch akaitwa anotaridza kuti vanhu vanonyoresa kuvhota kunyanya vechidiki vazhinji vacho havazowaniki vachinovhota musi wekuvhota. Nokudaro toda kuyeredza nepatinogona seboka rinomirira vadzidzi kuti tinge tichikurudzira vechidiki, tinge tichikurudzira vadzidzi kuti vaende vanonyorese kuvhota musi uyu. Nokudaro tichange tichivapa zvakakoshera kuvhota uye zvinovaramba zvichivakurudzira nekuvapa chido chekuti vaende vanovhota.
Ngatitarisewo kuti muri kuchiitira kupi, chiri pamadande mutande here, muri kufamba muvanhu here, mharidzo yacho iri kufamba sei?
Mharidzo iyi hatisi kuifambisa nenzira imwe chete, tiri kushandisa zvese zvinoita kuti vanhu vange vachinoparticipata. Kana pari paonline tichange tichishandisa social media yese, Twitter, Facebook, Instagram, kusanganisira TikTok, nekuti mazera evechidiki vatakazara navo pari zvino vakazara kuTikTok kunyanya vasikana. Nokudaro tichange tichishandisa zvekare TikTok nekupinda muvanhu zvisinei nekuti pari zvino zvikoro zvizhinji zvepamusoro mainvestis mazhinji akavhara, asi tichange tichiona kuti mumaguta atinogara akasiyana siyana, ticharonga mateams anopinda achinosangana nevechidiki munzvimbo dzavanogara vachiwanikwa mangave mumasunuka munoverengerwa mune vaya vanomirira wifi mune vaya vanoita mitambo yebhora tichange tichigadzira mateams madiki diki evanhu vanokwana kuita gumi kana vashanu vashanu vanenge vachipinda munzvimbo idzodzo vachinoendesa shoko iri vachinopa vechidiki kuzveizere pamusoro pekuvhota uye zvakakoshera kuti vange vachinovhota musi wa23 August.
Topedzirawo tichitarisa kuti kubva zvamaparura chirongwa ichi chiri kutambirwa sei nevamwe vechidiki vamuri kutaura navo.
Chirongwa ichi chatambirwa nemufaro zvisingaiti kune vechidiki nekuti pari zvino vechidiki vari kuona kurwadza kuri kuita nyika tine vakawanda vamwe vasitori mastudents vakabva kuzvikoro zvepamusoro vakangosendeka madegree hakuna mabasa nyika iri kurwadza nokudaro vari kutambira chirongwa ichi nekuti vari kunzwisisa kukosha kwachakaita vari kunzwisisa kukosha kwakaita kuvhota musi wa23 August.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vepamusoro rezinasu vaBoris Muguti vanga vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Tinombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday varodney Simkaikiwa veZimbabwe Electoral Commission vanoti kumangarirwa kumatare edzimhosva kuri kuitwa sangano iri kwawandisa uye kwava kutadzisa sangano iri kuti riite basa rayo mukati menguva yekuti sarudzo dzigone kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Munewsday makare sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoyambira bato rezanupf kuti rinoshandisa madzishe zvisiri pamutemo vachivakurudzira kuti varitsvakire rutsigiro richiti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kurega kushandisa madzishe munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanhu mazana mashanu kana kuti 500 vanonzi vakafa mutsaona dzemumigwagwa mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore rino muZimbabwe. Munguva iyi Zimbabwe yakaona tsaona dzemumigwagwa dzinoita zviuru gumi nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi masere nesere kana kuti 12,588. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vatungamiriri VOA vanoiteerera nevanotipakurira zvirongwa. Ndine maonero angu maererano nelivetok yamunoita iyeye. Vanhu vamuri kuuya navo palivetok, they are not there pakuumba nyika, they are not there even pakutionesa zvinhu zvinotiraramisa ramangwana redu. Varipo pakutsigira mapato avo, havagone kunyatsobuda. I think kuti mupayapaya panofanira kuwana livetok kazhinji kacho ngaive yemaindependent, vanhu vakazvimiririra vasina bato ravanotungamirira. Ave mapato ava mugona kuvaunza kana kahwani pasvondo muchivabvunzawo, nekuti chatiri kuwana chete igame of blaming each other. Hapana chine musoro chavanotaura kunze kwokungoblemana chete, hei nekutukana nekungopanana mavhalga mamwe asina ari unnecessary. So ndinoona sekuti haipapo apo muri kutiregerera. Tipei vanhu vane chido chekuumba nyika, kwete vanhu vanoda vanhu vakaita vanga vanoda kukumira nebato ravo vasingagone kumiririra vanhu zvido zvevanhu nekutaura zvinhu zvinoendesa nyika kumberi. Maita basi.
Studio 7 murisemurise zvezanupf zvanga president Mnangagwa zvokuti anzitanyora zvobvumirano napresident wekuirani. Irani muchibvumirano chei munotengeserana chii neirani? Asi zvehondo kutengeserana mabullet, ya izvozvo maybe zvinoita because irani yacho itotambudzikawo, ndoguka noruvarombo manje, hapana chirobuda, hapana. Zvakafanana nezvaakaita Mnangagwa last month kunyina chibvumirano napresident wekumalawi, Malawi itotambudzikawo zvaitoshaya mafuta ekuzorawo munyika mavo. Hanzi dzanyora zvobva munotengeserana chii? Asi kutengeserana zvenyu mufarinya kana kutengeserana zvibagi, chii chamunotengesana kubva kumalawi? kana kuirani hapana igungano rwarombo chete chete hapana zvinobuda makumbo enyoka
Goi pastudio 7 pabundini George Makaza ndogara kugombozi chikumbiro changu ndechekuti basa muri kubata chaizvo zvakanaka asi tirikubvunza kuti kuno kukana we ZBC kana imwe studio 7 kumudzi Konsisteni yakachepa, Newton kachepa. Hakuna uiri anga uyewo kuzombotorawo news achinzwawo zvinoitika ukuno zvichibudawo pamhepo. Sezvinoita mamatunhu. Kuno kuti tinogona kunge tine news dzimwe dzakanaka dzatoda kuti tibudise pamhepo. Hadzizobudi inzira yekuti vazhinji hatizive kuti zvinofamba usii. Sandochikumbiro changu kune imwe studio 7.
Makadi kuva studio 7. Aiwa tinofara zvedu izvi kuno ndinozorwadza ndiri kuno South Africa muno mudunhu reLimpopo ndinodawo kubvunza kuti right Zek inomirira here kuzoudzwa necomplainant kuti uyu munhu yaakodzeri kuva achivhota kana kuti achikwikwidza senyaya yakasikwa here Zeki kana inoita zvokuzoudzwa mutemo here kana kuti vanogara vachitozva mutemo kuti mutemo kana wagara usiri munyika ko 18 months haufaniri kukondensa vaisazviziva here Zeki sei yakambobvuma pakutanga then yozoti vanhu vezanu vozoti kwanzi hatinei nazvo apo tinoona kuti munhu akakomplaina munhu wezanu pf hazvina kubva kuzeki Zeki zvinoreva kuti haigoni here haigoni kuverenga here haizivi mutemo wayo here
ndinoshamiswa neconstitutional court iri kutongwa tikasukuwera ngasiri munyika ko 18 months ichiti Zeki yakatadza basa ko pakatadza Zeki basa ikatora Dexter Nduna ikambuti ndiye akahwina pakasonewa kuti akatadza asiri akabudirira ndiwe mdisala yakadi constitutional court yakatora nyaya kudari yotaura kuti Dexter Nduna hausi wakahwina sei vakamusiya vachitonga ndozvinoratidza kuti vanhu ava vanosevhera zvari pfu tabva ipapo kasikwere chizaura chemuzimbabwe Zeki yakagona basa vanhu ngavasache vanhu kana vaine vanhu kana uchihwina nochirei kuti unozodyiwa unohwina unohwina chete sezvo vachitaura kuti takahwina kare ko ukasikwera anosohwina mipaka varivo vachitonga regai vanhu vaite zvavanoda nenyika yavo vakukwidze tinotenda
pastudio 7 apo ndinoda hangu taura nenyaya yevananyati ava ndingatoti vanhu vezanu pf vese havana chavanobvuma kana chichinge chaitwa kana kuti nemaorganization akazvimirira ega kana kuti zvikaitika kutriplec ndokwaanosimudza kana nemiswe sembwa dziri kurumana chokwadi chokwadi chandinotaura ndechekuti munangagwa akasarudze miso yavanhu vakashata mhondi vaurai kubva kumapurisa masiaiwo nevamwe vakangowanda wanda vari mukati mehurumende kunyange shamwari dzake chaidziyaidzo imhondi dzimwe nyika dzaanoshamwaridzana nazvo ndedzemhondi nomakororo saka vakomana musanyanye kuvhunduka nazvo chatinongoda chete ndechekuti ngatikambeni tiise mukomana panyanga
ZANU-PF pachayo haisi chikwata chemabhinya chikwata chematororo chikwata chenhubu chikwata chembavha chakapamba nyika zvine chitsotsi mukati ndobva chagara panhongonya panoita chikwata chiripo chana Emerson Mnangagwa chikwata chemabhinya vavurai chavo chaivo havadi kuwa kana mumwe munhu wakanga ari muZANU-PF achiti zvinhu zvese zvavanoramba zvinhu zvavanoita havasi vanhu vanogona negwara kutonga nyika chikwata chakatofanana nechikwata cheBoko Haram mukatara vari kurambidza mapato kuti akukwikwidze kata chipo si chizvarwa zvevana vezimbabwe asi vanovarambidza kuti vakwikwidze mukatara vana sukasuku here vari kurambidzwa kuti musatombo kana vakangobuda muZANU-PF havatodi zvachosi saka chikwata inotori mhando yeBoko Haram iyo
pamusoro studio 7 mukadizvenyu tinofara izvozvo havena ikire vezano vanesa ndiva mapurisa ezano hakuna kuri tsvina iye munangagwa ndovanotumira vanhu vavo munangagwa vanesa daabva pachigaromanavo urino bhata ndinoti uchange aripo ndione fanira kubva pachigaroma ngaabve munangagwa ngaabve ave ushungurudza vanhusitereke muzimbabwe ushungurudza vanhusitereke tenda kupasi 7 nroje ndiri kwasouth africa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwenyu pa WhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Mushongo rekutanga rachikunguru ndege dzehondo dzeRussia dzakadzokorora kushungurudza ndege dzisina vatyairi kana kuti madrone dzeAmerica dzave pabasa kurwisana neISIS muSyria. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko kuPentagon, Air Force Brigadier Pat Ryder vakakurudzira mauto eRussia kuti amise rudzi rwehunhu hwakashata oita semauto emuchadenga anoziva basa ravo. Dzisingatevedzeri zvagara zvichiitika uye zvinotevedzerwa, musi wa5 Chikunguru ndege dzehondo dzeRussia dzakadonhedzera maparachuti chiripo ripotyo pamberi pemadrone eAmerica aitsvaga nzvimbo dzeISIS ndokubhururuka zvine njodzi dziri pedyo nemadrone aya zvakamanikidza kutora matanho ekunzvenga njodzi. Pamusoro pezvo, mumwe mutyairi wendege yeRussia akaisa ndege yake pamberi pedrone reAmerica ndokuwedzera kupisa mafuta endege yake, izvo zvakawedzera mufambo nechiutsi chemhepo yaisimudzwa nendege, zvinoderedza kukwanisa kwemutyairi kufambisa ndege iyi zvisina njodzi. Chimwe chiitiko chepiri chakaitika mukati memaawa asingasvike 24 musi wa6 Chikunguru, apo ndege yechiuto yeRussia yakawedzera zvakare kupisa mafuta iri pamberi pemadrone eAmerica akawanda aiita basa rekutsvaga nzvimbo dzeISIS muSyria. Zvakare ndege dzehondo dzeRussia dzakabhururuka zvine njodzi pedyo nemadrone eAmerica ndokudonhedza chiutsi chine mhepo pamberi pemadrone aya. Brigadier General Ryder vakaramba mashoko ebazi rezvekudzivirirwa kweRussia ekuti mauto eRussia aidzidzira kurwa akabatana nemauto eSyria uye kuti America yakatyora mutemo wemuchadenga pamwe nenzira dzinoderedza kusawirirana. Vakati tave nenguva tiri muSyria tichirwisana neISIS sebandiko remubatanidzwa nedzimwe nyika, vachiti tine mitemo mitsva yave panzvimbo, maitiro nenzira zvakajeka, uye tabudirira kumisa kusavirirana neRussia makore akawanda kana zvasvika zvekushanda zvisina njodzi mudunhu iri. Vakati saka kuti zvionekwe sezvimwe zvekuti imhosva yeAmerica kupenga chaiko. Lieutenant General Alex Grinkewich, mukuru wemauto emuchadenga E9th Air Force nemubatanidzwa wemauto weCombined Forces Air Component Commander for Central Command, vakati mumashoko avo kuvatori venhau, zviitiko izvi zvinoratidza mumwe mucherechedzo wekusaita basa nemazvo pamwe nekusadzivirira njodzi kwemauto eRussia yemuchadenga ari kushandira muSyria, izvo zvinoisa munjodzi vese mubatanidzwa wemauto pamwe nemauto eRussia. Vakati tinokurudzira mauto eRussia ari muSyria kuti amise hunhu husina kurongeka uhu otevera mipimo yakatarwa nehunhu hunotarisirwa kumuto wemuchadenga anoziva basa rake, kuitira tisimudzire kutarisa zvatakanangana nazvo zvekushingirira kukunda ISIS. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tombotarisa nyaya dzimwe dzaitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaudza bazi rezvekudzivirira kwenyika kana kuti Defense Department kuti rigare raunganidza mauto asiri pabasa pari zvino kana kuti reservists vanoita zviuru zvitatu kuti vakwanise kuendeswa kuEurope kunotsigira mauto eAmerica akaendeswa kuEurope gore rakapera panguva iyo Russia yakatanga hondo neUkraine. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Gurukota reBritain rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti hurumende yavo iri kutaurira nemutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pemamiriro akaitwa zvino muZimbabwe. Masangano yeAfrican Union neUnited Nations anoremekedza chizvarwa cheZimbabwe amai Nyaradzai Gumbodzvanda mubasa ravanoita mukurwira nekuchengetedza kodzero dzevanhukadzi muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ndiri Washington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bethlehem.